mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 20 gumiguru October 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Motikari yemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa yakapfurwa nepfuti uye kutemwa nematombo nezuro. Rimwe sangano rinomirira varairidzi rinoti nhengo dzaro dzava kuti deno pachiitwa kuramwa mabasa kukuru. Imwe mishonga yehigh blood pressure inonzi idzorerwe kukambani yakaigadzira pachityirwa kuti inokonzera chirwere chegomarara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa reMDC Alliance rinoti motikari yemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa yakapfurwa nepfuti uye kutemwa nematombo nevanofungidzirwa kuti vasori nevatsigiri veZANU-PF kwamutare nezuro. Asi veZANU-PF vari kuramba kuti pane pfuti dzakaridzwa. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Muteedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaOstalos Tsiziva vaudza Studio 7 kuti izvi zvakaitika kwamutare vachamisa vachibva kuchimanimani kwavainge vaenda kunoshanyira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura nedutu mupengo remhepo kana kuti Cyclone Idai muna kurume 2019.
Vaifika pachino vechitandanda ndamvura kana vachipinda kwamutare. ZANU-PF vachabva kuprogiramu vaona kuti vaNelson Chamisa vatambirwa nevanhu kuchipinde kunzvimbo dzakasiyana siyana kumanyika nini. Vabva vatuma mayouth nemamwe makagi eZANU-PF anga ari kuti ane matanda nemabadza zvese vakatanga kutema mota dzemukuru vakaridza pfuti.
Asi vachipindura mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati handi chokwadi kuti bato ravo rine chekuita nemhirizhonga iyi.
Zvichimboitirweiko? Kuchimbotsvakwei? Chiiko chazonyanya kushamisa chasaka kuti nyika yedu inzi yashaya runyararo? Nokuda kwokuti sangano reUnited Nations rakati raakutevera special rapport wambongorori yekuona huipi hwezvirongo zveupfumi hwakaiswa munyika inoyi. Vari kugadzirira zvavo kuna rapport vari kushanda nesiku nesikati kuti vatsanangurire kuna rapport kuti zvinhu zvakanganiswa munyika inoyi nekuda kwezvirango. Vakaita zvirango zveupfumi havana chokutaura ana special rapport Alane Dohan. Havana chimiro pamberi paspecial rapportua. Vane nyadzi pamberi paspecial rapportua. Vane vakaoma muromo pamberi paspecial rapportua. Nekuda kwokuti nyika yose nepasirozi rava kuwana huipi hwezvirango. Zvinoyewa vakutsvaga kuita mahumbe namatakanana nemhirizhonga zvinhu zvisakana namaturo ese vachitinyepera pano kuti mota dzavachamisa dzinopfurwa. Dzinopfurwa vachamisa vanogara vachifamba muno muHarare muno musiku nesikati. Vachibva apo vachifamba vachienda kumachemba savachienda kumba kwavo. Sei kuri kunzi vakafanira kupfurwa? Vaisafanira kunge vakapfurwa kare here? Sei kuri kunzi vanopfurwa? Munoreva kuti dzemunyika yeZimbabwe dzinowanikwa kumasvingo kana kuti dzinowanikwa kumanikaland chete? Hasidi kupedza nguva tichinyepera vanhu.
Bato reMDC Alliance rakatiwo svondo rapera vachamisa vakarwiswa kumasvingo nevatsigiri veZANU-PF asi mapurisa haana kusunga vaiita mhirizhonga ava. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF vaPatrick Chinamasa vakati vachamisa vakarwiswa nekuti vaida kutaura nevanhu vaisada kunzwa zvavaitaura. Asi Gweta vaDewa Mavhinga vanova mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica reHuman Rights Watch vati nyaya yemhirizhonga inofanira kugadziriswa.
Zvinonzi mviromviro dzemhanza mapfeka. Mhirizhonga iri kuitika iyi yakanangana navachamisa nebato ravo kwamutare. Imviromviro inotaridza kuti kumberi kwakaminama panyaya dzemhirizhonga. uyezve tichiona kuti masvondo maviri apfuura vachamisa vakasanganazve nenyatwa yakadai kumasvingo pakashaya chakaitwa kunhara dada dzaikonzera mhirizhonga ndozvinopesvedzera izvozvo kuti mapurisa haasi kuita basa ravo rekusunga vanotanga mhirizhonga kuratidza kuti hazvitenderwi hazvisi pamutemo saka tinokurudzira iko zvino kuti mapurisa aite basa ravo kuitira kuti patinoenda mberi kune zvikuru zvesarudzo dza 2023 kunge kwakanaka kwakaterama kuine runyararo
Studio 7 ainokwanisa kubata gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe kanawo mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati sezvo vose vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndine Blessing Zulu.
Zvichakadaro tabata umwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDC Alliance amai Linette Karen Kore avo vakange varipovo uye vakabatsira kuviga vamwe vakuru vebato ravo kubva kuvanhu vaiparuisa. Amai Karen Kore vatanga rondedzero yavo pavakasvika paBechnaf.
Tichisvika paBechnaf taona paine purisa angari in uniform vakambozama kuda kuti viringidza tikaona masiyayo angaine manisa na body white anga achingotitevera kubva muroad imomo tikasvika pagudya anga tikaona vachingotitevera tikasvika panyenya dzavachingotitevera tazoti tipinde mutown takupinda mutown padanga mvura 10 off tasvika pakazara vanhu vanga vakapfeka maregalia ezanupiefu vari kusimudza maplacards vari kuadvanza kuya kwativi so at first tatombofunzwa kuti kuda paita accident patazoona hezvo vanhu vane marigalia vanhu vari kutoita kudedzera vamwe vacho ndopatatanga kurova U-turn kuti tidzokere tichidzokera tapina nemufeni vale kuti tione kuita a getaway yekubuda kudzodzokera mutown patati tichienda tibva taona kuti hapana apa zvinomira zvakanaka taterwa Toyota Hilux white isina ma number plates. Ndope yasvika ichibva yanoti bloka kuti tisapfuure. So vati bloka tazama nevakomana vesecurity kuzama kuda kuti tibvise vanhu muroad tikaona zvanetsa kusvika tazoita one ndiye azozivikanwa akadedzerwa nevamwe vaipfuura. Adedzerwa ndopa aita kakunyara. Ndopa wabva waona kuti isusu kuti vacharamba vachitisiya vakati bloka zvichibva tamanyuvha tibva tabuda. Tataenda kunobuda kudzoka futi kwatabu. Tadzoka tazonobudira pa 12 miles. Tipa tadzoka tapuwa kodzi nevakomana vedu vanga vaenda kumberi. Vakati chiuya imapurisa abvisa vabvisisa vanhu matombo murudzi. Patapfuura ipapo taona pasina zveshuwa pasara mapurisa chete vanhu pasisina.
Chii chaitika kubva apa uye mananga kupi muchibva panzvimbo iyoyi?
Tabva tati takupinda mutown. Takuenda pa flyover. Between green market to flyover and opetanzo ka noise tibatati pano tiri kuridziro so tabatata anga kumhanya vakomana vasecurity vachititeera zviya zvokumhanya tikaenda tikasvika pa flyover tichingomanyuva tichimanyuva zvaita zviya zvinoitwa mufilimu tamhanya tikamhanya tikamhanya tauya kumba tichisvika kumba tanga tafonera vana kuti vhurai door gate chingovhura gedhi mota dzedu dzese dzichipinda mugedhi chivhara gedhi so vabva varasikira vachibva varamba vachikwidza vana kuziva kuti takona pamba pavati endei nechepamberi pavaona kuti aiyo vanhu vanenge vaenda kunomira kumba kwa VP kunoko ndopavabva vauya vakuda kujamba majura womanji nevakomana vangu vari mumapick up nekuti vanga vakabata matemo vamwe vaine migwara vamwe vaine zvimabhemba ndopatabva ndaama faucet alarm so pandaama alarm vese vabva vavhunduka kuchema kwealarm ndokubva vatanga kumhanya kutiza so faucet ichibva yauya ichibva yazonotora mapurisa tichisvika pano ndopetotarisa tiri kutoona mota iyi yaita mazuri imwewo vamwe vanga vakutaura kwavo kati no mabhonetsi vamwe vakatiwo izvozvi zvingatiende kuitira kuti mapurisa auye vatarise kuona kuti ichicha hizo chaizo chaita kutizinizo zozidaro.
Mano mangaranya ya iikupi uye mapiwa arabi namba yenyu here.
Ya ripoti wa kumutari Central Police Station. Ndo kweta ripotere. Taenda tinanotoru wa ma statements. Shekiseta uya. Aspari zvino tabva kumapurisa. Taripota nye RRB namba yeduta piwa.
Abo vange vari mtevedzeri wemutungamiri we MDC Alliance amai Lynette Karenyukore vari parunare pamutare ne Studio 7. Amai Karenyukore vati RRB namba yenyaya iyi ndi 412-4513. China kupanisa kubata mapurisa kutitinze diravo. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti nengo dzaro dziri kukurudzira kuti varairidzi vachimboramwa mabasa kuti paitwe nhaurirano nehurumende. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takawafira Joe vaudza Studio 7 kuti varairidzi vakanyanya kushatirwa pavakasvika kumabhanga kunotora mari yavo ine yemihoro vakaona kuti haina zvainobatsira. Dr. Joe vanoti sangano ravo riri kuedza kutaura nenhengo dzaro richiedza kuvaratidza kuti pari zvino varambe vachienda kumabasa kwezuva rimwe chete kana maviri pasvondo kusvika nhengo dzose dzanzwisisa uye dzabvumirana kutora danho iri.
Varairidzi vakatambira mari nezuro. Varairidzi vakawanda moyo yavo yakatumba nokuti mari dzavanotambira dzakarohwa neinflation. Hadzichina zvadzinotenga. Saka kubva nezuro pavakangoenda kumajengeta mari kuti vanotora mari vachienda kuzvitoro, varairidzi vakawanda vakatsamwa zvikuru kwazvo. Vari kutotaura kuti daita marairidzi vaita zimai restrike kutoita total shutdown.
Zvino vatungamiri veProgressive Teachers Union of Zimbabwe vanoti pamusoro pezviri kudiwa nevarairidzi vari pasi pavo.
Zvatiri kurangaridza varairidzi ndeyokuti even pari zvino tine kuti varairidzi vanofanira kuenda kuchikoro a minimum of a day and a maximum of 2 days, asi havasi vese varairidzi vanodaro. Saka isu shoko ratiri kuda kuudza kuvarairidzi vatinotungamira ndeyokuti tikamanyira kumedza kutsenga kuchada zvinokwana kuti zvimbira. Ngatimboonai kuti kuzvikoro kwatiri tiri kuita chinhu chimwe chete chokuti vanhu vanokwanisa kunge vachiripota for work either Monday kana Tuesday, mamwe mazuva aya Wednesday, Thursday, Friday worega. Nokuti munhu asingakwanisi kuti adhidhe kuti akrose nzizi haanganotangi kudhidha kukrosa ocean. Saka zvinoda kuti varairidzi vabatane pamwe chete nokuti pamwe panoita vamwe varairidzi vasingaende kuchikoro kune vamwe varairidzi varitoenda kuchikoro. Saka chikurukuru chatiri kutaura kuvarairidzi isu sevatungamiri kuti zvinoda kubatana. Kubatana kunoda kwamateacher unions, kubatana kunodawo kwavarairidzi muzvikoro zvisinei nokuti uri kuunion ipi, nokuti hakuna chitoro chinotengesera murairidzi wePTUZ weZimto weR2s zvakachipa kana kuti zvakasiyana nomumwe. Saka zvatiri kungotaura navarairidzi avo vanova vakatsamwa ndokuti munda hauramuri makudo. Ngationei kuti kana tichida kuti hurumende ititeerere tinotaura chinhu chimwe chete.
Dr. Joe, mataura kuvarairidzi vesangano renyu, asi munoti kuruzhinji rwevarairidzi muZimbabwe mose.
Varairidzi muZimbabwe chingapa chete kuti zvinhu zvedu zviende mberi, pave neimprovement from grass to grace, ndozvokutobatana kuita bhandi nebhurugu. Hondo yedu yobva yawana simba. Kana zvatinenge tataura zvacho tozviita pamwe chete, kwete kuti vamwe vanoenda kuchikoro mazuva ese, vamwe vanoenda zuva rimwe chete. Hondo yedu inoshaya simba.
Avo vange vari mutungamiri Progressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawafira Joe vari parunhare kumasvingo ne Studio 7. takaza kubata mtauriri webazi rezo zizo, vata ungana ndoro uye mivunzo ya tabatumira yanga isatia pinduru hapa tainda pamepo. Zirezo utano rakazivisa nezuro kuti hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu makumi matatu nevaviri 32 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vakafa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvina zvine mazana matanhatu nemakumi mashanu nevapfumbamwe 4,659, ukuo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vave zviuru zana nemakumi matatu nezviviri zvine mazana mana ane makumi matatu nemakumi manomwe 132,437. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri ane makumi matatu nezvina zvine mazana mashanu ane makumi manomwe nevapfumbamwe 3,234,589. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mana ane makumi mapfumbamwe nezvitatu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe nevana 2,493,994. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tarisa ziri muma pepa nao anasi. Newsday rinoti vakuru vaviri vekambani ye Netham vakange vasungirwa kupa tenda zviri pamutemo kukambani ye Drugs International vakabviswa parimand izvo zvinoratidza kuti hapachina mhosva iripo. Vaviri ava vanoti Muzvare Flora Sifeku nava Roland Mulalazi vakabviswa parimand na amai Vongai Muchuchuti Guburiro vachiti vachuchusi vakatadza kuunza nyaya iyi kumatare edzimhosva mukati menguva inotarisirwa. MuNewsday makare mune nyaya inoti mutungamiri webato rinopikisa remavambo Fusile Don Dr. Simba Makoni vakasungwa vakamiswa mberi kwedare redzimhosva nezuro chipiri vachipomerwa mhosva ine chekuita nezvemari yekunze. Magistrate Stanford Mambanje vakasunungura Dr. Makoni pasina mari yechibatiso yakabviswa. Zimlife.com rinoti mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti vaendesa kudare repamusoro reHigh Court Magistrate Wongai Muchuchuti mushure mukutonga kwavo kuti mhosva yavabiti inzwikwe nedare gweta ravo risipo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Right. Muchinda uyu anonzi Mwonzora anotaura nezvenational dialogue. Rega tichimutaura isusu national dialogue chaicho yatoziva isi ballot box. Ndopatitakuita national dialogue chaicho, ndopakati national dialogue. Ndopatachikwanisa kutaura isu pasina anotibata muromo ende tisingarohwi, handiwaiziva. Saka zvake zvekuti kwanzi national dialogue vachinotaura vari voga, isi national dialogue inoda, hapana national dialogue inodarika ballot box. Atipindei atakato regista kuvhota takato mirira national dialogue kuti nyase kutaura zvatoda isusu.
Halo pasidi hapo. Halo, ndoda kutsigira angu mashoko atarwa nemwe muteereri ataura mashoko ekuti Studio 7 haibudisi maererano nezvesport. Haiti zvechokwadi, vanongobata politics, batai mati yese vabudisewo nezvesport vachitaurawo kuti zvakamira sei tichinzwawo zvemasportsi. Politics zvando zvinotaura Studio 7 inotaura nezvepolitics but ichinotaura iyo nenyaya yemasports.
studio 7 makadini ama zangu makadini ko ini zitandi nonzi charista iso ushe ndino karaparutenga po kasi kumbira waka rubati rombo jifone rao mkuru unaona nishu parutenga wano wari kupuwa zimba chuku waka parutenga havana rodi hapana mvura hizi zomwa wakutura na ma 4 years 5 years nashikara wasi na mvura mzimba hapa kuna dani zibuwa zikoro nchibereje koro na kundi kizai mawoko karai mchi chansa mvura pane zuzi wano wanga taza ni kubani malaria kana ni korona panpa wano karapasi na mvura asikan mvuri mkutura chi marie zimba kwa tivelo kumindi ya chuna nino ba EP tivunzire evo tizive nukutu kuchawara kune zano hapana mvura hizi parutengu kuzimba zakaitsi wacha kana magetsi kana chini zvacho hapana road hapana
pamusoro ive studio 7 inoitwa David ndiripa Josa zvangu apo ini ndinongoti chete ku Zano PF tinotendawo nepamakabata vakomana. Ini ndakakura kwazvo ndichiyemurawo musangano weZano PF. Asi ndinongopawo muenzaniso mumwe chete. Kana baba vakuru oka pamusha vakayarutsa majaya avo kureva kuti havachangoramba varivo vari kubata gejoka yanguva yavo yekutamba nevazukuru vachivesavesa tumupinyi. Majaya avo ndoa akupinda mumunda achirima. Saka tinotenda nepakabatwa nababa Zano PF ngavachipawo mukomana mukana dangwe ravo. Tinongoti mukomana ngaapinde ndidhivha pajozi apo.
Maita basa nhasi ndanyatsonzi taimira nhamba ndaanadzo kwasava kuti tizozengawo mameseji edu. Mushande zvakanaka vana vestudio 7 vanoshanda. Tinopfara nebasa ramuri kuita musiri munyasha tiri tese pamweya.
Mangwanani mangwanani pa studio 7 vana mukoma Jonga nana Tanonoka Wande. Regai nditi kumuteereri uyo vari kutaura kuti maaudio mamwe haasi kutorwa ichokwadi. Asi ngatitei mwoyo murefu isusu vanoteerera studio 7 ngatitei mwoyo murefu nekuda kwokuti maaudio atinotumira nenguva dzaanotaurwa nguva yacho idiki diki. Saka pakutoseenza mhanza ukaitawo mhanza yako inoita sei inotorwa ukaisi mhanza yako ukaneka penyera kure zvinononoka. Nokutendai vana mukoma rambai makadaro. Asi rekupedzisira ndingangotaura nderekuti ngaapinde hake mukomana, mukomana ngaapinde.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zvekuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani yeAmerica inogadzira mishonga yehigh blood pressure yeLupin Pharmaceuticals inoti imwe mishonga miviri yeblood pressure yainogadzira idzorerwe kukambani iyi sezvo pachifundirwa kuti inokonzera chirwere chegomarara. Lupin Pharmaceuticals inoti mishonga iyi inonzi Ibesartan ne Ibesartan yakabatana ne hydrochlorothiazide. Lupin Pharmaceuticals inoti yakamira kugadzira mushonga uyu mushure mokuona kuti zvimwe zvinoshandiswa mukugadzira mishonga iyi zvinokonzera chirwere chegomarara. nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vaudza Studio 7 kuti mishonga iyi inoshandiswawo muZimbabwe vachiti vanhu havafaniri kuvhunduka asi kunoona vana chiremba vavo kuti vatsanangurirwe zvakakwana nokuti haisi yose mishonga iyi yanzi idzoswe.
Mishonga yaitwa record kana yanzi iyo idzorerwe vanhu vasaramba vachiishandisa inonzi ibesartan ne hydrochlorothiazide ibesartan combination. Saka the main ingredient ibesartan, which is spelled IRBESATAN, and vari kuti iwo ibesartan inofanira kubviswa kuma shelves kana from the market. Hydrochlorothiazide is not the problem, but when you have a combination, yeah, hydrochlorothiazide and ibesartan, then the combination has also been recalled. So it's those two medications, ibesartan and combination, yeah, ibesartan and hydrochlorothiazide, those are what recalled.
Mishonga iyi inoshanda papi uye inoshanda sei?
Ibesartan ne hydrochlorothiazide zvinoshandiswa kurapa chirwere che hypertension kana high blood pressure.
Dr. Ranga, mishonga iyi inoshandiswa zvakadini muZimbabwe?
Mishonga iyi ye ibesartan ne ibesartan hydrochlorothiazide combination inoshandiswa nevanhu vane high blood pressure kana kuti hypertension muZimbabwe. Kuti ndiani ari kuitora neasiri kutora zvinoenderana nekuti machiremba anenge asarudza mushonga upi pamunhu wekuti arape high blood pressure kana kuti hypertension. Manumbers, I'm not sure of the actual statistics as to percentage yekuti vanhu vari kurapwa high blood pressure vari kutora ivo ibesartan nehydrochlorothiazide vakawanda zvakadini, but it's considerable because it's really based on kuti chiremba afunga kuprescribe mushonga upi uye vanenge vari kutarisa zvinhu zvakaita sokuti itsvo kana kuti makidneys ari kushanda zvakanaka here, things like that. So it's a considerable number of Zimbabweans vari kushandisa mushonga uyoyuyu weibesartan neibesartan hydrochlorothiazide combination.
Icho chikonzero chekuti mapirizi awa adzoserwe kune vakaagadzira ndechei?
Chikonzero chekuti mishonga iyi kana kuti mapirizi aya adzorerwe kune vakaagadzira inyaya yekuti panofungidzirwa kuti imwe ingredient yekugadzira ibesartan ine carcinogen kana kuti ine substance inokwanisa kukonzera gomarara kana cancer.
Avo vari kutora mushonga uyu zuva nezuva pane zvavanofanirwa kuita here uye varambe vachinwa mapirizi aya here?
Vanhu vangange vachitora mapirizi aya eibesartan neibesartan hydrochlorothiazide combination vanofana kuenda kunana chiremba vavo vanopuwa maalternative medications vasaramba vachitora iwo mushonga we ibesartan or ibesartan hydrochlorothiazide combination nenyaya yekuti sezvo paonekwa dambudziko regomarara rinokwanisa kuzomuka, it's better to stop the medication as soon as possible. Asizve havangoregere kutora mushonga uyu vasina a substitution nokuti high blood pressure or hypertension rinenge richingova dambudziko rinenge riripo still. So zvatinokurudzira ndezvekuti ngavaende kunana chiremba vavo vandopuwa mamwe maprescription to substitute for ibesartan hydrochlorothiazide combination as soon as possible.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina Dr. Simbiso Ranga vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Motikari yemutungamiri webato reMDC Alliance vaNelson Chamisa yakapfurwa nepfuti uye kutengwa nematombo kwamutare nezuro. rimwe sangano rinomirira varairidzi rinoti nhengo dzaro dzava kuda kuti dinopachitwa kuramwa mabasa kukuru. Imwe mishonga yehigh blood pressure inonzi idzorerwe kumakambani akaigadzira pachichiwa kuti ingadaro ichikonzera chirwere chegomarara. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.